This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa ekwaMutare anopinda zvichisimba mumusangano weutungamiri weMDCT kwaMutare kwakare, izvo zvapa kuti musangano uyu usaenderere mberi.
America inoenderera mberi nekubatsira masangano ekumaruva kuitira kuti vanhu vazviriritire.
Vakawanda votaura pamusoro penzendo dzemutungamiri wenyika Robert Mugabe, idzo dzinonzi dzawandisa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Musangano weutungamiri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muManicaland watadza kuenderera mberi zvichitevera makakatanwa aitika pakati pevakuru vebato iri nemapurisa anga achida kupinda mumusangano uyu zvechisimba. Asi vatsvangirai vatsika madziro vachiti hapana mupurisa kana veruzhinji vanopinda mumusangano uyu. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa mana apinda zvechisimba mumusangano waitirwa muQueens womasikati. Asi vatsvangirai vavaburitsa vachivaudza kuti mapurisa haana mvumo yekupinda mumusangano uyu. Madhikitivha aya abva adzokera kukamba ndokuzodzoka ava nenyaya yekuti musangano uyu umiswe, izvo zvatsamwisa nhengo dzeMDC. Sachigaro MDC timudunhu reManicaland vaDavid Chimini vati mapurisa avatadzisa kupedzisa musangano wavo sezvo anga achida kunge ari mumusangano wavo.
Paitika disruption yaitwa nepolisi. First of all, vauya vachiti ndeve peace, saka vanga vachida kucover meeting. Tikavaudza kuti mutemo wenyika kana tine meeting yatinenge tichiita party structures hadzikavhiwi nemapurisa. Plus isisu notification yedu yekumapurisa yaive yokungovaudza chete kuti tine program, iri notification, saka yanga isiri application.
Vachimini vati mapurisa aya aramba akatsika madziro vachiti vanofanirwa kupinda musangano uyu kuitira kuti vanzwe zviri kutaurwa navatsvangirai. Vachimini vatiwo mapurisa aya ati vakuru vavo ndo vavaudza kuti vapinde musangano uyu kunyange MDC isiri kuzvifarira.
Programu yedu yemangwanani taita ikapera, yemasikati ndiyo yataona yanzi nevanhu hatigoni kuita programu nemapurisa asiri part of our structures. And mutemo uri very clear ipapo kuti kana tichiita meeting, a private meeting yemastructures, mapurisa haana basa kunge varimo mukati memeeting iyoyo.
Vachimini vati vazoona zvakakodzera kuti vasiyane nemusangano uyu uchiri panzira pane kuti mapurisa anzwe zvavange vachitaura nezvazvo. Mutauriri weMDC timudunhu reManicaland vatreva Saruwaka vanoti musangano wavo wange une chinangwa chekugadzirisa bato ravo panyaya dzeutungamiriri zvichitevera kupatsanuka kwebato iri apo vamwe vakasiya vachinoomba MDC renewal uye kuronga misangano ichaitwa navatsvangirai kubva mangwana kusvika musi wesvondo kuno kuManicaland.
Ndangoti chinhu chikuru chanyanya kufambira president vatsvangirai inyaya yemarallies matatu avari kuita mudunhu reManicaland. Yekutanga vari kusangana nemhuri yekwaMutasa mangwana pahauna, rally iri kutanga na 10 o'clock, vachisangana zvavo nemhuri. Then on Saturday president vari kumuvha vachienda kubuhera central vachimbudzi business center, vachisangana nemhuri zvakare ikoko. Musi weSunday vachapendera urongwa hweManicaland tour yavo vachiita rally kumatsika business center kumakoni west
kuita uye vachifu wepu MDC team dare reparamende vainosendigonese Vati zvaitwa nemapurisa nhasi zviri kunze kwemutemo sezvo mapurisa anongoziviswa chete nekuvepo kwemusangano kana chiitiko kwete kuti ndivo vanopa mvumo yekuuita kana kuutadzisa. Vagonese vati kuita kwemapurisa uku hakuna maturo sezvo pamwe misangano yakasiyana siyana yemapoka ezvematongerwo enyika vanenge vasipo zvikuru kuzano PF.
Political party havafaniri kunge vachitomboripo nekuti zviri zvichitaurwa ipapo zvakanangana nemafambirwo emusangano iwoyo. Ndosaka panoitwa misangano mikuru yamapato ezvematongerwo enyika yakaitafanika kuti Politburo yeZANU PF kana National Executive MDC kana Provincial Executive kana Provincial Meeting. Mapurisa haana kodzero dzokunge ari ipapo.
Mutauriri wemapurisa mumanikaland Assistant Inspector Enoch Shishiri vati havana ruzivo nezvaitika nhasi vachiti vanoda kutanga vaongorora nezvazvo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndine Iloida Moyo.
Mamaneja maviri akadzingwa basa kukambani yeZuva Petroleum akatadza kubudirira kudare repamusorosoro reSupreme Court anoti ave kuenda kudare repamusorosoro reConstitutional Court. Mamaneja akadzingwa basa aya anoti vaDonovan Nyamande pamwe navaKingston Donga. Zvichitevera kutadza zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reSupreme Court rekuti vainge vachikwanisa kuti vagumurwe pabasa, vanhu vakawanda vakabva vatangawo kurasikirwa nemabasa kubva nechishanu zvakapuwa mutongo uyu. Mamaneja maviri aya ainge ati kambani yeZuva Petroleum yainge yachikora mitemo yezvevashandi inopa zvikonzero zvekuti munhu anodzingwa basa zvaita sei. Asi dare rakatenderana nekambani iyi zvakapa kuti mamwe makambani atange kugumura vanhu. Tabata gweta revashandi vakadzingwa basa ava muzvinafundo Love Mo Maduku kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya izvezvi takaitora nhasi yaendeswa kudare guru reConstitutional Court. Tichienda ikoko tichinoapila kuti Supreme Court zvayakaita yakakanganisa haina kuita mutemo sezvauri. Tiri kukumbira dare repamusoro reConstitutional Court kuti riti iro Supreme Court yakakanganisa, employer mushandirwi haana simba rekungodzinga munhu pasina kana reason kana asina kumupa futi mari. Ndo nyaya yataendesa kudare guru reConstitutional Court.
Asi kavamwe vanoti ko vamadhuku vangabudirire sei ko apa kana ivo vatongi vacho vanga vari kuSupreme Court ndo vamwe vacho vanenge vari muConstitutional Court?
Pakangotanganisikawo zvapo bumbiro riripo rinoti majaji ekuSupreme Court ndivo vanogara futi vari majaji eConstitutional Court. Asi makoti aya maviri akasiyana, Supreme Court neConstitutional Court. Saka pamutemo uko kuConstitutional Court kunogarwa nemajaji ari mapfumbamwe 9. Ndokuti nyaya inzwike vanenge vari 9. Vakanzwa nyaya iyi kuSupreme Court vanga vari 5. Ivo 5 ivo vakanzwa nyaya iyi kuSupreme Court havazobvumidzwi nemutemo kuti vauye futi vonogara munyaya vachibva nyaya vakambotonga papa. Saka vanoenda paside. Muchirungu vanonzi recuse. Vanoti aiwa handingachatongi, havabvumidzwi pakuita kwetsika yematongero. Saka pachatotsvagwa majaji 5 vachabva kuHigh Court kuti vaende kuno tonga nyaya iyi vari majaji ari kungotsiva nzvimbo yeava vanenge vambonzi vamire. Hasa zvamboitika hazvo mukufamba kwenyika ine, asi ndo zvatovapo.
Gweta revashandi veZuva Petroleum vakadzingwa basa muzvinafundo Love Mo Maduku vari parunare muHarare. Vamaduku ndivo zvakare mutungamiri webato reConstitutional Assembly. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gweta rakamirira kambani yeZuva Petroleum vaInnocent Chagonda tikavabvunza kuti vasumwa here nezvekuendeswa kwenyaya iyi kuConstitutional Court.
Kwete, ndanga ndisina kusumwa, handitozvizivi, ndirikuzvinzwirawo pano newe Blessing.
Tichitarisawo iyo nyaya iyoyi iri kunzi iri kuenda kuConstitutional Court, mune chivimbo here chekuti munokwanisa kubudirira zvakare sezvamakaita kudare repamusorosoro reSupreme Court?
Blessing, hatiwanzo kuda kuti kana nyaya ichinge yapirwa kumatare edzimhosva tobuda mumaredhiyo tichikomenda kuti yakasimba here uye haina kusimba here. Kwete, nekuti muchirungu vanoti the matter is sub judice. But sokuona hangu kwangu ndingango pawo umbowo hwokuti nyaya iyi sokutongwa kwayakaitwa neSupreme Court, ndinoona sokuti Supreme Court yakagona chose kuendisa nyaya iyi kuconstitutional court umwe noumwe une kodzero yekuita izvozvo asi ndinoona sokuti zvaitwa nevashandi ava uye neana madhuku kungangova kuteya nzou neriva kana kuti kuteya nzou neurimbo
munotenderana here nezviri kutaurwa navamadhuku kuti vatongi vakanzwa nyaya iyi kusupreme court havafaniri kunge vachinzwa kuconstitutional court
handisati ndaona mapepa sematauri andaita handisati ndamaona mapepa handizivi zvavari kutaura asi handioni sepane chikonzero chingavapo chingabvumwa nokuti nyaya yanga iri pavatongi ava yanga iri nyaya yeapiri yaibva kulabour court vakanzwa nyaya iyi sedare resupreme court vachidetemina appeal kana nyaya ichinge yaiswa kuconstitutional court vatongi ivavo zvakare vanenge vavakunzwa nyaya iyoyo sevatongi vedare guru repamusoro reconstitutional matter
gweta rakamirira kambani yezuva petroleum vainnocent chagonda vari parunare muharare
nzendo dziri kuitwa nemutungamiri wenyika varobert mugabe kunze kwenyika dzinonzi dziri kukonzera mutauro munyika veruzhinji vachiti pane zvakawanda zviri kuitika munyika zvinotoda mutungamiri wenyika kuti anga aripo mutoro wedu wenhau thomas chiripasi anotipa nyaya inotevera
kubva pavakasarudzwa sasachigaro wesangano reafrican union pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweafrica resadak vamugabe vave nenguva yakareba vari kunze kwenyika kana zvienzaniswa nenguva yavanenge vari munyika vachifambira nyaya dzine chekuita nemasangano maviri aya asi veruzhinji munyika vakaita samuzvare kudzaigombedza vanogara kumbare muharare vanoti kufamba kwavamugabe kuri kuita kuti upfumi hwenyika hukotame sezvo hurumende iri kurasikirwa nemari yakawanda nenzendo dzakawandisa dzavamugabe avo vanowanzofamba negurusvusvu revanhu mutauriri wemutungamiri wemdct vamogeni tsvangirai valuke tamborinyoka vanoti vamugabe vanofanira kutanga vagadzirisa zviri kunetsa munyika vasati vatanga nzendo dzavo vachiti ruzhinji rwezimbabwe ruri kudya nhoko dzezvironda
aiwa ndinofungidzira kuti kusanyatsotora zviri siriyasi dambudziko rine nyika ukatarisa kumira kwakaita zvinhu munyika vanga vasingafaniri kunge vachifamba asi vachigara munyika vachiona kuti vangagadzirisa sei matambudziko anosangana nenyika matambudziko eikonomi idzo nyaya dzemavhenda dziri kunetsa kucreata 2.2 million jobs dzavakapromisa vanhu palast election ndozvinhu zvavaifanira kunge vachiita instead yekuswera vachiita swera kuenda mukwasha wezvo
izvi zvakatsinirwa navapride mukono avo vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi rezimbabwe national students union kana kuti zinasu avo vanoti nzendo dzavamugabe dzisingapere dzinoita kuti vazotadza kuita basa rakanangana nenyika sezvo vachigara vasipo
tinongoziva mukufamba kwevanhu ndezvekuti zvikuru sei nendege utano unenge kana wati kureiwo zvagara zvinotinetsei asi chinonyanya kushatirwa utano hweupfumi hwenyika ndounonyanya kuparara nekufamba kuri kuita mukuru nekuti tinoona kuti imari zhinji dzavanenge vachishandisa kuti vafambe asi zvevanozoshandisa dzimwe dzemari dzizhinji kuti vachinorapwa mushure mekunge vafamba imomo vadzoka utano hwavo usina zvakanaka husina kumira zvakanaka saka tiona kuti utano huri kunyanya kutambudzika chaizvo utano hwavo nerimwe divi asi zvikuru sei utano hweupfumi hwenyika ndo huri kunyanya kutambudzika nenyaya yekufamba kwavo
asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kudivi rezanu pf vagoodson nguni vanoti vamugabe havasi kupinza ruoko muhomwe yenyika pose pavanofambira nyaya dzeau nesadak zvichakadai vamukoni vanoti vamugabe vanofanirawo kusiyira vatevedzeri vavo musadak pamwe neau kuti vambofambawo vachiita mabasa emasangano aya ivo vambotarisana nezviri kunetsa munyika
tikatarisa kune dzimwe nyika dzakaita senaamerica tinoona zvikuru kuti vaya vanonzi vajohn kerry ndo vanofamba president obama variko kuamerica vachiona kuti nyika iri kufamba zvakanaka here saka zvinhu zvagara zvinoitika kuti ava vanoteedzera nevamwe vanotsigira mutungamiri vanowana mikana yekuenda kune dzimwe misangano asiwo mukuru wedu tinongoona kuti nehombimbindoga wanawo wajaira kwemakore 50 ari muzanup f ne 35 achitonga zimbabwe unongotiratidza kuti munhu asingapfumi kuti kune mwari nani kudarika iye pakumirira nyika zvikuru sei kunze kwayo
mukuru wesangano rezimbabwe informal sector organization vapromise mukwananzi vanoti kufamba kwakanyanya kuri kuita vamugabe kunoitawo zvakare kuti utano hwavo husamire zvakanaka semunhu akwegura vamugabe vanowanzogara vachienda kunyika dzekumabuda zuva kunorapwa kunyange havazvo vasingawanzotaura zvavanenge vachirapwa Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kufamba kwavamugabe kuchaita kushoma pavachasiya chigaro chavo cheusachigaro hweSADC mwedzi unouya uye pavachasiyawo chigaro chavo cheusachigaro weAU gore rinouya sezvo mirau yemasangano aya ichitara nguva yekuti munhu ange ari sachigaro osiyirawo mumwe matomhu. Mutungamiriri weBotswana vaIan Khama ndivo vakatarisirwa kutora matomhu asachigaro weSADC mwedzi unouya pachaitwa musangano wesangano iri kuguta guru reBotswana reGaborone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati peMDCT neimwe kambani inogadzira mbatya apinda muzuva repiri mudare redzimhosva muBulawayo. MDC ichiti haina kuudza kana ani zvake mubato kuti atenge zvipfeko kukambani iyi muna 2008. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyo iri pakati pekambani yeCabot Trade and Finance yakatanga kunzwikwa nezuro ikaenderera mberi nhasi kweta reMDCT vaDouglas Monzora vachipeta kubvunzurudza mufakazi mukuru munyaya iyi vaLawrence Lutner, avo vanovewo mukuru wekambani yeSecurity Mills inove kambani yakagadzira mbatya dzinonzi hadzina kubhadharwa neMDCT. Kambani iyi inoti yakagadzira zvinhu zvaive zvichikosha mari inosvika zviuru mazana mashanu emadhora iyo iri kuda kubhadharwa. Vamonzora vati bato ravo rinoti harina kunge rapa mvumo kana kutuma imwe nhengo yeNational Executive yebato iri vaEddie Cross pamwe navaSimon Spooner kuti vapinde muchibvumirano chekugadzirirwa mbatya nekambani iyi.
Mubato redu reMDC kana pachiitwa zvekutenga kana kutengeserwa zvinoitwa naTreasurer General pamwe chete naSecretary General vacho vachisaina, hapana panoratidza kuti pakasainwa naSecretary General kana kuti naTreasurer General. Saka hatisi kubvumirana nazvo pane pakaitwa order neMDC.
Asi gweta reCabot Trade and Finance vaRichard Fitches vatiwo nyaya iyi haifanirwe kutemesa dare musoro sezvo iri nyaya iri pachena yekutengeserana kwezvinhu uye bato reMDCT rinofanirwa kunzi ribhadhare. Nyaya iyi yakadzorwa kudare reHigh Court nedare repamusorosoro reSupreme Court mugore ra2012 mushure mekunge dare iri rarasa chikumbiro chebato reMDCT chekuti nyaya iyi iraswe sezvo bato iri raiti harifanirwe kubhadhara mari yaidiwa neCabot Trade and Finance nekuti pakaitika nyaya iyi zvaive zvisiri pamutemo kuti makambani abhadharwe nemari yekunze. Dare iri rakati dare reHigh Court raifanirwa kunzwa kuti bato reMDCT rinofanirwa kubhadhara mari yariri kunzi ibhadhare here kana kuti kwete. Nezuro dare iri rakanzwa kuti nhengo yeNational Executive yeMDCT vaEddie Cross pamwe navaSimon Spooner vakaenda kuSecurity Mills mukutanga kwa2008 vakaudza vaZlatina kuti vaida kugadzirirwa zvipfeko zvekushandisa mukutsvaga rutsigiro pasarudzo. Dare rakaudzwa zvekare kuti mbatya dzakagadzirwa kambani ikabhadharwa imwe mari navaCross navaSpooner. Pamubvunzo wekuti sei kambani yeSecurity Mills yakada kubhadharwa kuburikidza nekambani yeCabot Trade and Finance iyo iri kuSouth Africa, vaZlatina vakati izvi zvakaitwa mushure mekunge vaCross navaSpooner vavaudza kuti pane vamwe vanhu vaive vasingadi kuzivikanwa mazita avo vaida kubhadharira mbatya idzi vari kuSouth Africa. Asi mukubvunzurudzwa kwavaitwa navamonzora vaZlatina vabvuma kuti havana kunge vambobvunza vaCross navaSpooner kuti vaive vatumwa nebato reMDCT here kana kuti kwete. Vamonzora vabvunzawo vaZlatina nezveukama pakati pekambani yavo neCabot Trade and Finance vakadzokorodza kuti vaCross navaSpooner ndivo vaive vaita kuti pave neukama pakati pemakambani aya. Vamonzora vati bato ravo rine bumbiro remitemo pamwe nemitemo inotaura zvinoitwa kana richida kutenga zvinhu. Vakadzokorodza nyaya yekuti vaCross navaSpooner vaive vasina kutumwa nebato iri kuti vagadzirise mbatya dziri kutaurwa. Nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana apo gweta remumhanga riri kutarisirwa kuwana humwe umboo kubva kuna vaCross. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Bruce Wharton nasi vapa mari yekubatsira masangano anoita mabasa ebudiriro munharaunda dzakasiyana-siyana munyika inosvika zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pasi pechirongwa chavo cheAmbassador Special Self-Help Program. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vachitaura apo vange vari kupa mari iyi kumasangano gumi nemashanu akabva matunhu masere ematunhu gumi ari munyika. Vawatoni vati rubatsiro urwu runosimbisa ushamwari pakati pevanhu vekuAmerica neZimbabwe. Vatiwo chirongwa chavo cheSpecial Help chakadangana nekusimudzira magariro evanhu munharaunda kuti vakwanise kuzviriritira. Masangano awana rubatsiro rwemari nhasi anosanganisira Midlands Aid Service Organization, Nyanga Community Development Trust, Bagu Village Women's Group yekwaGutu, pamwe neTaguta Cooperative yekwaChivi. Amai Respina Dzingirai vekuTaguta Cooperative vati vachashandisa mari yavapiwa mukugadzirisa chibhorani pamwe nekuisa mapombi emvura mugarden ravo.
Sinoda kutenda zvizhinji nerubatsiro rwatakura neAmerican Embassy. Tine tarisiro nokuvimba kuti zvichatibatsira zvikuru kuburikidza munharaunda meduwo kuti tirimewo zvakawanda zvinokwanisa kuti tiite kutengesa kuvanhu zvinenge zvakati wandei nokuti tinoitava nemvurawo.
Sachigaro veBagu Village Women's Group Amai Lois Pasipamire vanoti chirongwa chavo chikuru imamuriwo change chatomira nekushaya mvura uye rubatsiro rwavapiwa ruchaita kuti vatangise kurima zvekare.
Zvichativandudza pakuti tichatanga kurimazve zvatatambomira zviya nekwedu region yedu inozikana nenzara, saka tichange tichizopedzawo nzara mukati medzimba dzedu. Plus zvatine zvimwe tinotengesa, zvimwewo kuti tigowana mari dzavana vechikoro, zvimwe tichitoryawo isi kuitira utano hwedu. Saka ichachisimudzira chaizvo necommunity yese.
Sadunhu Siamabhechu vachaurira muguve vanobva kuGokwe North vatendawo muzinda weAmerica muZimbabwe nerubatsiro rwavawana nhasi vachiti ruchabatsira chose kuwanisa vanhu mvura munzvimbo iyi.
Zvokutoti nyaya yemvura dei vaita kana dhamu futi hazvingaiti, tiri kutambudzika. Mapurojekiti akawanda chaizvo anofanirwa kuitwa, asi pai tinotanga mvura chavurati kuti community yangu ikaona izvozvo zvingaiti namo mumisha pei.
Rubatsiro rwakawanda rwapiwa nhasi nderwekuwanisa vanhu mvura kuti vakwanise kurima mirivo nezvimwe zvinobatsira vana vechikoro pamwe nevaya vanorarama neHIV AIDS. Mukurima ikoko vanhu vanozotengesawo zvirimwa zvavo vachiwana mari yekushandisa mune mamwe mabasa ebudiriro. Pasi pechirongwa ichi, icho chakatanga makore makumi matatu nemashanu apfuura, masangano akazvimiririra zvikoro kana vedzisvondo vanopiwa rubatsiro rwemari iri pakati pezviuru zvishanu nezviuru gumi zvemadhora kuti vaite mabasa ebudiriro munharaunda dzavo. Chirongwa ichi ndechimwe chezvirongwa zvekubatsira vanhu vemuZimbabwe zvinoitwa nemapazi akasiyana-siyana ehurumende yeAmerica munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave.
Yashika nguva yatinoverenga ma text messages nezvamunenge manyorawo pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti manera akanaka B&J, ndinoti ari kuti blessing and jonga. Tinoti pamberi nebasa rekutipa nhau dzechokwadi, ndokumbirawo mundimhoreserewo mai vangu mai Fred Stole nemudhara kumberengwa. Ndini Francis Stole, ndingafara kana mukaverenga tsamba yangu.
Wechipiri anoti varume basa renhau munorova zvisina kana tsvete. Aiwa, rambai makadaro. Ndinodawo kubvunza kuvakuru veZanu PF kuti zvavava kuti vakoniwa kutipa mabasa nenyaya yezvirango, ko pavakativimbisa zvainge zvaendepi? Hatidi kupedzerwa nguva isu kunyeperwa sevana vacheche. Ndini Taiti Busumani kumola.
Mumwe anoti ndingafarawo mukaverenga meseji yangu. Makadi zvenyu vashamarari vechokwadi, tinotenda isu vateereri nekutizivisawo zviri kuitika kumusha. Vakomana, zvongoda Mwari apindire vanhu vaomerwa zvechokwadi. Mundifarisire mhuri yose yemuZimbabwe iri kutambura, kwete vari kutambudza vamwe. Wenyu muteereri Chauke, ndiri kuSouth Africa.
Imwe inoti makadi jongana blessing kuno kwakaipa. Makambani ava kumisa vanhu basa, toita sei munyika yakaoma kudai? Torarama sei? Ndimhoreserewo mhuri yose yekwaMuchekechi, kuzvishavane naamai Faith Chibura. Faith wacho, rumbidzai na Nyasha vari kwaChivi.
uyu anoti muri sei mukoma blessing na jonga dai hurumende yadzora varimi vechichena vane zvivakwa munyika vadzoka ndozvega zvinoita kuti nyika ienderere mberi. Ndiri muteereri mukuru kubva gore ra 2001 ndotenda mukaverenga tsamba yangu munyori haana kutipa zita rake.
Mwanotiwo makadi zvenyu mukoma blessing na jonga. Ndinokutendai nekutipa nhau dzechokwadi. Ndinoti rambai muchitaura chokwadi chezviri kuitika munyika. Ndatenda ndini baba Nigel kwamutare.
Muverengewo yangu tsamba, ini ndinoti chokwadi nhau dzenyu dzinofadza nekuti ndedzechokwadi. Ndini Pamela. Mundi mwore serao Primrose, Patience, Precious na Proud.
Verenga itamba yangu tapota, zviri sei varume basa munogona. Ndiskwere sirei vachitaka kumapia, ndifungai surudzo kwa mtare.
Mnyori wekupesera anoti muri sei timu yose ya Studio 7 kuno tatambura nenamo. Ndini Simba Mate kwa Mabe. Mundi mwore serao vose vandakadzidza navo 2013 kwa Garawa. Mukaverenga yangu tsamba ndingafarawo zvikuru. Aiwa, tinotenda vateereri mose manyora tsamba nhasi. Tinotirambai muchitumira tsamba dzenyu kuno kuStudio 7.
Nakokambo gwengwendere kubva kuna Koshia Gwanzura.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8:30 PM tiri kutarisa kukundikana kwakaita chikwata chenhabvu chevanhukadzi chemamite warriors kuenda kuIvory Coast kumutambo we 2016 Olympic Games Qualifier.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei ma text messages pa number dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi.
Mapurisa ekwamutare anopinda zvine chisimba musangano wehutungamiri weMDCT, izvo zvapa kuti musangano uyu usaenderere mberi.
America inoenderera mberi nekubatsira masangano ekumaruva kuitira kuti vanhu vazviriritire.
Vakawanda vogununguna nepamusoro penzendo dzemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzinonzi dzawandisa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya mina Jonga na Chris Gande munhau dzechirungu.